takawa na shukuru muzguru medu amusi safe distancing yebulina re COVID-19. Takaita tsvakurudzo tichishandisa standard operating procedures akagadzirwa nehurumende yeZimbabwe. Tikataura nevarairidzi nevana vechikoro pazvikoro zvinokwana izvo 200. Tichitarisa kuti mune zvakatarwa zviri kuwanikwa here kubvira paplan yacho yekuti vana vangazvichengetedze sei nekuresponda kana paitika chigwere. Zvimwe zvikoro zvazvitorina plani zvachose. Tikatotarisa kunyaya yekuwanikwa kwemvura, personal protective equipment, nyaya yesocial distancing, nyaya yehotsitting nezvimwe zviri mugwaro rakanyorwa nehurumende. Chatiri kuona ndicho kuti zvikoro zvizhinji zvese zvatakataura nazvo zvinodarika 90% hazvisi safe for vana vedu, nekuti zvakasikowa less than 50% yemaratings ataishandisa tichishandisa mastandard operating procedures. Saka zvikoro zvedu tiri kutotya zvakanyanya kuti denda recovid-19 rikadzoka wevhechitatu zvichamanikidzwa kuti zvivhare, nekuti kutapurirana kwechirwere kuchanyanya muzvikoro zvemedu.
Zvamakawana mugwaro iri imi munozozvishandisa nenzira ipi?
Zvatakawana mugwaro iri tinozvishandisa pakuenda nazvo kuhurumende tichivaratidza kushata kwakaita zvinhu munyika. Tichivakumbira kuti vawedzere kutsigira zvikoro zvedu kuti zvichengetedzeke kuvana nevamwe vese vanopinda muzvikoro nevanenge vasara kumba. Tinozoritorazve gwaro ritienda naro kune mamwe maorganisations anoda kubatsira zvedzidzo muzimbabwe, vane hanya nedzidzo yemuzimbabwe, kuti vaonewo mabatsiriro avangaite zvikoro zvedu kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda. Tinozvitora zvakare tichiendesa kune mamwe maunions tichidzidzisana kuti ndomamiriro aita muzvikoro zvedu. Ngativanewo zvatinoita kureza awareness muzvikoro nenyaya yesefit, kutiwo mamwe maunions sesu vakwanise kuisa information yakakwana muzvikoro.
Ongororo yenyu makanyanyotarisa matunhu api munyika?
Takatarisa matunhu ese ari 10 tichitora madistrict mairi mudunhu regarega. Tochizoti district regarega roita zvikoro 10 zvataitarisa. Saka zvireva kuti zvikoro zvatakazotarisa zvese zvaizokwana kuita 200 nyika yese.
Munotarisira kuita imwe ongororo here kana kuti ongororo iyoyi ndiyo yamuchangomira nayo?
Tisharamba tichienderera mberi tichiita ongororo idzi panenge paakupera kota yega yega. Mukatarisa ongororo yatakapedzisa kuita yanga iri muna 2020 muna November yatakazovarura muna December. Tichazoitawo imwe ongororo panenge paakupera imwe kota ino yekota yatatanga izvezvi. Tichaita rimwe ongororo tozoburitsa tichitarisirwa kuti zvinhu zvinenge zvachinja pave neimprovement mumaschools edu tichitarisa safety yevana nevarairidzi nevamwe zvarimo.